This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 12/2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatungamiri vemakereke vazvipira kutaura chokwadi kuutungamiri, zvakarewo kuti izwi remakereke rivepo pakutaura nekunongedza zvakaipa zviri kuitwa, zvakare pakutungamira vana veZimbabwe.
Mumwe mubatanidzwa wemachechi munyika unoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe uye pava kuda kuti vanhu vaise musoro pamwe chete.
Zvavari kuita varume ava vasina kana court order, vari kungosunga motikari. Road Traffic Act haibvumire pakupurisa kuti atore motikari yemunhu.
Vabiti vokwira kudare nenyaya yemapurisa ari kubata motikari dzevanhu mumigwagwa paoperation mushikashika.
Chibhorani huku tine Sima Village anokwana kuita 7 torarama nezvibhorani zviviri. Wantatendeche World Vision ndochino. Then pane personal bohoro romunhu kuti anoita nguva yaanoda kuvhura, akati nhasi handivhuri ndoenda kumasowe. Hapana chomutendero rake.
Munyaya dzatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuenda kuMount Darwin kumashonaland central. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemachechi anoti Evangelical Fellowship Conference, Zimbabwe Council of Churches, Zimbabwe Bishops Conference neUnion for Development of Apostolic Churches in Zimbabwe anoti zvinhu munyika zvikuru munyaya dzekodzero dzevanhu, upfumi nemagarire avanhu hazvina kumira zvakanaka. Machechi aya ari kukurudzira vanhu munyika neshamwari dzeZimbabwe kuti vaumbe gwara rine munongedzo wekwavanoda kuti nyika iende, kana kuti the Zimbabwe we want. Sangano iri rinoti mapato ezvematongerwo enyika haasi kukwanisa kutaurirana, uye anoti mitemo yakaita seIPA nePOSA inofanira kubviswa uye hurumende yozadzikisa zviga zvebumbiro remitemo idzva. Machechi aya apika kuti haachangorambe akanyarara vanhu vachityorerwa kodzero dzavo kana kuti nyika ichienda kumazivanda dzoka. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadheva mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch kuti tinzwewo mafungiro avo.
Gwaro rabva kuutungamiri hwemakereke muZimbabwe igwaro rakajeka rinotaridza pachena kuti vatungamiri vemakereke vazvipira kutaura chokwadi kuutungamiri, zvakarewo kuti izwi remakereke rivepo pakutaura nekunongedza zvakaipa zviri kuitwa, zvakare pakutungamira vana veZimbabwe kuti vachiona kugadzirisa kupedza nhuna dzavakatarisana nadzo panguva ino.
Asi munoona here vemapato ezvematongerwo enyika vachitambira zviri kutaurwa nemakereke?
Vanofanira kuzvitambira nekuti kana kereke yataura, nyika yataura. Kana vemapato vachiti havazvitambiri, zvinoreva kuti vachiri kutaura vakamirira ani, nekuti kereke iri muvanhu. Zvakare zvinotyisa kuti varegedze kuteerera zviri kutaurwa nekereke, nekuti kana vakasada kuteerera muchaona kuti vanopinda muna taisireva, nekuti makereke akataura kuti nhengo dzedu endai makatora gwara rakati, vanhu vanoteerera makereke.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachitungamira bato rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti vari kuendesa mapurisa kumatare vachiti maitiro avo ekutora motokari dzevanhu pasi pechirongwa cheoperation muchikashika kutyora kodzero dzevanhu. Ngatinzwei zvizhinji kubva kuna vabiti.
Zvavari kuita varume ava vasina kana court order, vari kungosunga motokaris. Road Traffic Act haibvumire mapurisa kuti atore motokari yemunhu. The only time inobvumira kuti mupurisa atore motokari yemunhu ndekunge abatwa achiita mhosva onzi dipe license yako nechitupa, otadza kuproducer. And ipapo futi motokari haabvumire kuitora for more than 24 hours. So zviri kuita mapurisa ari kutora motokari idzi, atora motokari idzi odzienisa kuchikurubhi kusupport unit. Dzonzi dziinspektwe nemadepartments anopfuura 10. Madepartments aya anoenda kuchikurubhi nguva yavada. So vari kutora time yavo. Motokari yako yavatorerwa iyaiya wozonzi futi bhadhara storage charge ye $10. So iko zvino kune motokari dzinopfuura 2000 dzagara over 50 days. Chimultiplier 2000 times 50 times $10 a day. So vari kuita fundraising zvavo vanhu vachidzvinyirira vanhu. Vazhinji vatorwa vanhu ava munhu ari kungofambawo nemotokari. So kudzvinyirira vanhu zvimwe zvinotondirwadza. So kufaila application yekuti pasine humori wakaita izvo zvizvi.
Ko nyayawo dzimwe dzine chekuita nekuti vanhu vatuka mutungamiri wenyika zviri kufamba seiwo ipapo?
Handisati ndaona zvangu atauya kwandiri panyaya iyi, asi ndiri kukumbira vakateerera vese kuti kana uripo uri kuchadzwa nemhosva iyi, huya nayo timbotamba nayo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, tine hurukuro nava Taonga Tsuro, mugari wekumandarwin kumashonaland central, nezvemamiriro akaita zvinhu munharaunda yavo.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka baba kumandarwin. Kune zvara Ward 14 yekumandarwin kwakatsva kune zuva. Then kune vari kuya vemadhona vari kupa tuition care, but if mapiro acho asinyatsogusa. Zvinhu zviri kungovari kupa like zuro chaivo tatiriko nyamutuka. Vanzi tinoda kuwedzera kubva pa20, but vakangotora munhu 1 pavhirege. Taishira kuti dai tawana madhona anotikwanisawo kutibatsira, even kana kufukura dhegu tikawana mvura ka tinokwanisa kuita mabindu, torima magadheni, towana muriwo, todya.
Chii chakapa kuti dhamu renyu ripwe? Kushomeka kwemvura kana kuti raza rao jecha?
Raza rajecha baba, ndochokwadi ichocho, jecha rajezvarisa. Vanhu vanorima pedyo nerwizi, naziwo mvura yacho haisi kunaya zvokuti totenda kuti Mwari wakatozi mvura yatsizi the past 3 weeks nepakazinaya mvura dhemu redu ndobva ratozopindawo mvura zvokuti taenda kumwisa mombe kure baba.
Saka kuri kuti mvura iri kunaya zvakanyatsonakanakawo. Munorarama muchirima zvirimwa zvakaita sei chaizvo munharaunda yenyu?
Torima chibage, mabindu emuriwo, magadheni.
Vataonga Tsuro, mugari wekumount darwin kumashonaland central, vanga vari parunare kumount darwin kwakare.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we shift to you.
My Instagram.
Yeah, man.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tandira pasita fadza vari pasita fadza kana ma ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterera Studio 7.
Waya,
waya. Muza, waya, waya.
Iko zvino tochienda kuna Mavelas Mhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndine kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mavelas Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro negurukota rinomirira madzimai amai Nyasha Chikwinya. Amai Chikwinya vachange vachititaurira pamusoro pemabasa ari kuitwa nehofisi ravo iro gore rino uyezve zvakakosha munyika panyaya dzemadzimai. Tino kuchinga miza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Zita rangu ndinazi Nyasha Chikwinya, Honorable Member of Parliament Mtare South Constituency, and I'm also the Minister of Women's Affairs, Gender and Community Development, Republic of Zimbabwe. Tidako kutenda mwari ni kushitwa pazwari kurangari wa mazimai. Rakatarwa ne United Nations kutigorele gareka mswa 8 March. Tirangari re ugaro we mazimai, basare mazimai, kushinga kwa mazimai, kukurizwa kwa mazimai, zvinoshusha mazimai. Uyeze ni kuendera mberi kwa mazimai, ni kutarisa kuti kubva pane gore rino kuenda mberi. Mazimai vachava ripi mugore mangwana. Zvakare tichitarisa vavedi vadiki vatinoti girl child, ugare wavo hwanhasi neupenyu hwavo, kuitira kuzoenderera mberi basa remadzimai, tichimirira nyika dzedu, tichimirira vamadzimai, uyezve tichipinda pakati nepakati mikana yemadzimai nevarume.
Zvii zvamuri kuita imi segurukota rinomirira madzimai kuti mukwanise kuwanisawo madzimai kuti awane mukana wekuita mabhizimisi nezvimwewo zvingavapeche ruviri mune ramangwana?
Isu seZimbabwe tatopinda muchikamu chekutanga bhengi remadzimai. Kutaura kuno kwandiri kuita, tatisa nemwedzi mishomanani kuti muzive kuti tane inonzi Women's Microfinance Bank yemadzimai. Gore tapera zvakare takatarisira kuti tande rimwe bhengi remadzimai zvakare, ratichataura izvi kuti rinonzi Women's Savings and Credit Bank, zvichireva kuti tiri kutenda kutarisa kubatsira vana mai vedu kuti vawane mari kuti vakwanise kuzvibetsera, nekuti mabhengi aripo iko zvino izvi havavape mari, vanoti kuti havana security inonzi collateral. Asi isu sehurumende tanya kutarisa kugona kwemudzimai, mashandiro emudzimai nezvaanokwanisa kuprodusa zvemumba make, zvenyika yake, nezvekuita export kuti upfumi hwenyika hurambe huchienderera mberi. Tiri kuti semadzimai tiri 52% yepopulation yezimbabwe, saka isu kuna tisiri empowered, zvinoreva kuti kune 52% yepopulation isina basa rari kuita, inochengetwa nechikamu chidiki chimwe chevarume. Saka tiri kuti kana nyika yezimbabwe ichida kubudira, zvakakosha kuti madzimai anga achipiwa empowerment panyaya dzemari, empowerment panyaya yedzidzo, empowerment panyaya yehealth, empowerment panyaya yekungorwa ugaro hwavo semadzimai.
Pane vakateerera vangada kuzonyatsoziva kuti ivo Minister Nyasha Chikwinya ndiani chaizvo?
Ini ndakabva muimba ya Kenneth Nandilde Chikwinya. Kwamutare uko baba vangu vanga vari doctor munyaya dzedzidzo, mai vangu vanga vari teacher. Iyezve ndakakudzwa kuchechi inonzi United Methodist Church kuno. Ndikaenda kuchikoro kwamutambara, ndikaenda kuchikoro kwahatidel. Ndikabvekazve kwamutambara, anabo vangu vaenda kuchikoro. Ndikazobva ndiri kuchikoro kwamutambara, ndikaendawo nevamwe vasikana vakawanda nevamwe vakomana kuenda kunosunungura nyika yeZimbabwe. Saka ndakazodzokawo ne1980 takupinda muindependence. Asi handakusvika ndichigara kumba, ndakabva ndasvikodzokera kuchikoro nekuti handisina kupedza O level yangu zvakanaka. Ndakasvikoita O level yangu kuuniversity evening school, ndikaita A level yangu ndikaenda kuUniversity of Zambia, ndikabva ndikaenda paUniversity of Zimbabwe. Ndikatenda muhurumende kwemakore akati wandei ndiri kuministry iyoyi yandiri ine, ndanga ndiri mushandi wayo, ndiri assistant senior research officer, ndikazoita assistant officer research, ndikaita under secretary wayo ndishanda nemadzimai. Ndikazobva ndikazoenda kuministry yemukuru wenyika ndichishanda namai Mugabe, nyakuenda Sali Mugabe vachindidzidzisa zvemadzimai. Ndakaro akashaya mai, ndanga ndaine ruzivo rwakanaka nekuti ndipinde mupolitics.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Kwevhiki rinotombomirira pano nehurukuro yedu negurukota rinomirira madzimai amai Nyasha Chikwinya. Tozobatanazve svondo rinouyapo tichaenderera mberi nehurukuro yedu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandeviri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekurudziro. iye nengwe paramende inomirira Buera South va Joseph Chinotimba vebato rezanu PF yekuti kunge kuchidzoswa nyaya yekuongorora umandara pavanasikana senzira yekuchengetedza nayo vanava kuti vange vachikura kusvika pakuroorwa vakachengetedzwa muhurukuro yedu. Tina Reverend Dr. Levi Kadenge avo vanodzidzisa pa United Theological College muHarare. Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7, Reverend Dr. Kadenge.
Aiwa, mufaro wangu.
Dr. Kadenge, nasi tiri kuda kuti timbotarisa mashoko akataurwa mudare reparamende nenhengo yeparamende inomirira Buera South vari vebato rezanu PF vaJoseph Chinotimba. Yekukurudzira kuti kudzoswe nyaya yekuongororwa umhandara kuvanasikana vachiti inzira inogona kunge ichichengetedzawo vanasikana ava kubva mukushungurudzwa munyaya dzepabonde idzi. Imi mungatambira sei kurudziro iyoyi semumwewo vakuru mumakereko?
Regai ndichinda kunzwisisai asi ndisinazvo. Ko, handiti zvamunokutotaura izvo ndokukutoshungurudza kwacho? Kushungurudza futi ikoko.
Kushungurudza nemutoo upi uku, Reverend Dr. Kadenge?
Ko, zvinombe zvichimboitirwei? Ha? Ko, kana vaona kuti akanganiswa voita sei? Nokuti ini chandiri kuona kapaka kwese kushungurudza kwese. Kokurodza munhu ari under 18 kushungurudza. Kokunoti kwetwe zvauri kutaura izvozvo kushungurudza. Ndomaonero angu iwayo. Ko, zvinhu zvinombonzi ngazvivhenekwe kana kutariswa kuti zvigozoita sei kana mazowana zvisipo zvamuri kutsvaga zvacho. Makutomba mhosva futi, handiti. Nokuti mazuva anoka kune masipoti anoitwa, kune magema anoitwa, kune kumhanya kunoitwa. Panogona kunge pachikanganisika. Tenge taziva sei avanogona kunge aita sangana nemukomana. Ko, izvo zvese izvozvo purufu yatinenge tichizova nayo yokuti zvakaitika izvi kuti nokuti akasangana nemukomana tinenge tiina here? Ko, iye akati aiwa ini ndakaita hai jambu ndikazodai akataura zvaanotaura, isisi tinenge tichizowana here umbowo hwokuti aiwa tinoziva kuti handizvo zvatiri kufungira isi kuti ndozvakaitika, ndozvakaitika.
Asi inyaya inganzi here vemakereke ndo vanofanira kunge vachingoita izvo semafungiro kana maonero avachinotimba? Nokuti inoona kuti kune vamwe dzimwe mhuri dzisingaende kumakereke.
Ina handisi kuti ibasa revanhu remakereke minyango yei. Nyango naivo vanonzi vari zvebasa racho madhise kana kuti vavanotuma vacho. Richimbori basa rei rekuti vaite chinhu chakaita saichocho chingangotarisirwa kunzi chinhu chakare kare chatopfurwa nenguva chokuti icho kuti tidzokere ikoko kwakutodzokera kumashure kwakutoita kushungurudza kumwe kunenge kwakutopindirwa nemutemo. Saka ina handione kuti apa zvikuda kutaurwa navachinotimba zvinobatsirei. Hongu kwakaitwa mutemo uyu wakanzi vari pasi nemakore gumi nemasere vasaroorwe vanhu vakafara vakapembera. Tobva izvozvo koundwa futi mumwe mutemozve unenge kutodzokera kumashure kutopfuura kune zvanga zvichiitika izvi. Saka inini maonero angu kungoda kungotsvaga zvimwe zvinhu zvokuti tiite kana kuti kuti vanhu vakurukure nezvazvo zvisina zvatinombotibatsira kunyange muupenyu hwedu kuenderera mberi kwawo. Asi kuti dai pakangoitwa dzidziso yekuti vanhu vazvichengetedze.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai Reverend Dr. Levi Kadenge nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru vanhu baba Jonga.
Manga makateerera kune Reverend Dr. Levi Kadenge muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndikusiyai mwako aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mubatanidzwa wemachechi emunyika unoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe uye pave kuda kuti vanhu vaise musoro pamwe chete. Vabiti vokwira kudare nenyaya yemapurisa ari kubata motikari dzevanhu kana kuti Operation Mushikashika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina Gibbs Dube munhau dzechirungu.